gadzirire sarudzo inenge iri kuenderera mberi 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 gadzirire sarudzo inenge iri kuenderera mberi
kufadza kuti mitemo yedu haisati yanyatsoringaniswa neconstitution tasarirwa nemwedzi inenge 6 kuti tisvike kusarudzo saka ndo imwe nyaya ichiripo ingangokanganisa mabatirwo esarudzo nekuti tikaita sarudzo dzisiri pamutemo dzaka kana tichishandisa mitemo isina kuringana neconstitution zvinovhura mukana yekuti vanhu vasange vachiwirira nezvichabuda musarudzo izvozvo nekuti zvitenge tichiti zvanga zvisina kutarisana neconstitution
mungaperi muenzaniso yemitemo yamuri kuti inofanira kuti inge ichiringana nebumbiro remitemo
mitemo yekutanga ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kunge yakazvimirira yega isina anovaudza zvekuita yatingati independence pachirungu izvozvo zvinobatsirawo kuti mukubata sarudzo election commission haina kwainenge yakarerekera haina vanenge vachivaudza zvekuita sekuziva kwenyu sarudzo dzinofanira kunge dzina referee mubati wepembe mubati wepembe uyu anofanira kunge asingaudzwi zvekuita nevari kukwikwidza musarudzo iroro kuti titi sarudzo iyi yabatwa mune zvakanaka saka mukatarisa electoral act yedu inopa mikana yakati wandei yekuti vacho vari muhurumende vari kutonga vanokwanisa kuudza election commission zvekuita zvinova zvinhu zvinokanganisa kubatwa kwesarudzo takanyanyondangana nenyaya yekuti hapana kwakarerekerwa nevari kupembe mubati wepembe wesarudzo saka nyaya yeindependence ndo chekutanga chechipiri nyaya yeright to vote kurudziro iripo ndeyekuti constitution inoreva kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero yekuvhota asi tinoona kuti kune vamwe vasiri kupuhwa kodzero iyoyo yekuvhota even pakunyoresa kuvhota kuri kuitika uku vanhu vari kudiaspora vanhu vari mumajeri vanhu vese ivavo vane kodzero yekuvhota tikaa takangotarisana neconstitution saka kurudziro yedu ndeyekuti mitemo ngaigadziriswe kuitira kuti vanhu ivavo vane kodzero yekuvhota vapuhwe mukana wekuvhota takanyanyonangana pakuti electoral act yedu ngainangane neconstitution ndo zvimwe zviviri zvandingangoti izvozvi zvinofanira kunge zvichigadzirisika tikagadzirisa izvozvo tinoita kuti zvinotikanganisa pasarudzo zviite zvishoma takatarisana nenyaya yekuti maelections edu achazova here ari free ari fair ari credible
imi sesangano reERC muri kumbotauriranawo here nehurumende nedare reparamende nezvenyaya iyi
ehe tiri kuenderera mberi tichikurukura navo gore richipera tanga tatonyorera minister of justice vanyuwani vazihambi zihambi kuti tivaudze kuti vane basa ranga rasiyiwa nevakange vari panyanga ivo vasati vapinda tikanyorerawo zvakare kumutungamiriri wenyika vamunangagwa tichivaudza kuti pavaimbova mukuru wejustice ministry pane nyaya yatanga takatanga kutaura navo nyaya yekuti electoral act ngaigadziriswe saka tanga tichivayeuchidza kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichigadziriswa pasine nguva nekuti uzogadzirisa mitemo yesarudzo nguva yapera hazvibatsiri kugadzirisa sarudzo dzedu nekuti zvinoda kugadziriswa zvacho zvinhu zviri kutoitika iye zvino saka zvinofanira kugadzirwa pasine nguva